vaTrump nekonvention yeRepublican Party inenge ichazosimbiswa nokuti zvakaitika musi Saturday zvinenge zvichaita kuti masupporter avo anga akagara kumba kana kuti anga asiri kuda kuvavhotera vauye nesimba vachivabatsira and ndokuona kuconvention kwacho kuti vavhiki kana kuti masecurity services anenge akashisha nzvimbo dzese.
Tinoona zvakare kuti pari zvino takaona mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachimira navaTrump. Tingaona izvi zvichizobatsira here vaTrump pakurwisana kwavo navaBiden?
Chinonetsera politics ndechekuti hauzive chinenge chiri mupfungwa dzemunhu, asi kuona kwangu ndekwekuti vaJoe Biden vakagona nekuti ndivo mutungamiri pari zvino kuti ngatidzikisei temperature nekuti kwayange yakuenda nyaya yacho kwanga kusina kunaka. Tiri kuziva kuti 2020 January 6 kwakamboita futi mhirizhonga. Chakazongoregera kuitika ndechekuti vanhu vanga vasina pfuti dzakawanda. Saka tinenge takuona pamberi apo kuti zvichafamba sei.
Tombodzokera ikoko musangano uyu wemaRepublicans, tinoona kuti pachange paine vanhu vanodaudzira 2400 vanobva munzvimbo dzakasiyana siyana avo vari kutarisirwa kuti vazowanikwa ivo vachivhota kuti vaTrump vave vachamirira iro bato irori remaRepublicans. Munoona zvichizofamba sei panyaya yekuchengetedzwa kwevanhu nezvimwewo pamusangano uyu?
Kana kwaitika nyaya dzakadai so ndinozeka zhinji zhinji kuti vafiki vano wanzouya vakati neplan because ndikuona kunge musi weSaturday panga pasina kunyatsogadzirisana kwakanyanya kwevanonzi vanoshandira Secret Service. Asi pari zvino tikuona kuti miwaki vanenge vakanyatsogadzirira for all scenarios nokuti vaTrump vanenge vanga vada kupfudzwa Saturday.
Iwo misangano yakadai yakakosha sei? Tinomboona kana kuZimbabwe tinoona mapato akadai savane ZANU-PF vachiita weiwa yemaconvention, akakosha sei?
Akakosha pakuti vanhu vanenge vachiratidza zvido zvavo uye nemunhu wavari kutsigira kuti kuve neyatinoona munyika dzese yatinoti democracy, kuti vanyatsoratidza kuti ndo munhu wavari kusarudza pajekerere. Saka ndo importance yemasituation akadai.